manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 22/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC chiti, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU PF ichanosenzisa the military to go and register vanhu and kana kubvisa vamwe vanhu zvavakaita pa 2018 tiri kuzviziva zvese izvozvo and we continue to hammer the point yekuti unless ZEC can assure the nation kuti that won't happen then hapana confidence in ZEC
vatsvangirai vanoti havachina chivimbo nemashandiro ari kuita ZEC
tichitarisa mutengo unoratidza iwo kuti uri kudzika kubva panguva iyaiya yatabva iyi yekunyanya kushaishisa kubva pa $8.50 ndiya ndingati ndo mutengo webhagedhi re 20 liters riyariya rinowanzoshandiswa kupima chibage
mutengo wechibage unonzewa wekuderera kune dzimwe nzvimbo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nyaya yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kwemauto iri kukanganisa zvikuru mashandiro esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Rita Makarau kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi asi tabata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere.
Problem yatinayo hapa inyaya yetechnical. Zvichireva izvo kuti vanhu vacharegistwa sei neBVR. Pane transparency here kana kuti accountability yekuti zvinhu zvacho zvinenge zvakabatwa nani. Kouya nyaya yeserver. And we know kuti the reason zvisingaitiki izvozvo is because maserver aya anochengetedzwa nemamilitary. That's why even pavakapa Luxstone vakapa kuti ite maBVR but iri kuramba kuti ivape kuti vatenge server vega sei Luxstone. So tine dambudziko iroro kuti zvichazofamba sei nokuti chiri kudiwa apa ndechokuti ZANU PF ichanosenzisa the military to go and register vanhu and kana kubvisa vamwe vanhu zvavakaita pa 2018 tiri kuzviziva zvese izvozvo and we continue to hammer the point yekuti unless ZEC can assure the nation kuti that won't happen then hapana confidence in ZEC
saka imi muri kutaurawo here nevamwe vekusadhaki uko nekuna na AU nemamiriro akaita zvino
kwese Kwese tiri kuvaudza nyaya iri pano kuti tiri kusangana ne 2018 vamugabe neZANU PF havasina support yavanhu chava kungotemba kubira but isusu manje tiri kuti yes vanogona kubira asi rwendo runo chidya matoo vakazodzipwa neganda remhuru handimaoni because toda kuti tomeka sure kuti zvese izvozvo pane transparency and accountability
tichitarisawo nyaya yekutsvaga rutsigiro imi muri kuitawo sei sebato remdc kuti muone kuti vanhu vakwanisa kuenda kunovhota nekuti ndo pane rimwe dambudziko rekuti vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanenge vasiri kutoenda kunovhota kwacho
ya tiri kuziziva kune machallenges aripo but tiri kudhira nawo tiri kudhira nenyaya yekuti kumaruva uku vanhu havasi kuchidzirwa here tiri kudhira nekuti mumadhorobha uku taingirisa vhoti here yevanhu vanoenda kunoregista tiri kudhira nenyaya yekuti mayouth kuwana here chikonzero chokuti vaende vanoregista zvese izvozvo tiri kuita musi wesunday ndinee ndiine chitungwizi so tiri kuita maprograms yedu ari kuenda right to the grassroots mumacommunities tiri kuita manetworks around the country
mutungamiri webato remdct vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC
munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Chipanga mazano che Human Rights Watch kuchamembe kwa Afrika vadewa mavinga vanoti vakaita musangano ne SADC kuti ise zisorayo pa Zimbabwe kuti munyika muitwe sarudzo dzakasununguka uye dzisina mutauro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadewa mavinga kuti tinzwe zvizhinji.
Pakati pemwedzi waJune takatomboita musangano kuBotswana kuGaborone kumuzinda weSADC taura nemutungamiri wevashandi veSADC zvare amai Dr. Stegumina Tex tichivaturirawo kukosha kwekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kwekuremekedzwa kwekuti kusava nemhirizhonga zvakare kuti tichirangarira zvakamboitika kuZimbabwe mugore ra2008 zvakakosha kuti ziso rehutungamiri weSADC ringe riri paZimbabwe kwete panguva yesarudzo chete asi panguva yekugadzirira sarudzo vachiongorora kuti nyaya dzemhirizhonga dzinofamba sei zvakare kuti mapurisa vanoita basa ravo nemazvo here uye zvesangano resarudzo reZEC riri kugona here kuita basa risina kwarakarerekera. Zvese izvi takavaturira tinoramba tichivayeuchidza tichivakumbirisa kuti varambe vachiongorora.
Vati vakupindura here panyaya dzenyudzi?
Hongu, asi chandoda kuti nditaure chekuti ihurukuro dzinoramba dzichienda. Chekutanga ndechekuti bhuruko dzatakaita navo mumwedzi waJune vakagamuchira ticharamba tichidzokera kwavari nekuti hazviperi zvinoitika zvinoramba zvichimuka zvakarewo kusvika sarudzo dzaitwa tinenge tichingoti ngavaramba vachiona chikamu nechikamu chegadziriro nyanyei kuZimbabwe. Patakataura navo vakatitaurawo kuti vakavandudza anonzi maprinciples and guidelines on the conduct of democratic elections kwava nematsva akabuda muna 2015. Saka tikukurudzirawo vemapato anotonga neanopikisa munyika dzakasiyana nyanyei neZimbabwe kuti vaongororewo zvakavandudzwa neSADC kuti zvinofamba sei pari zvino zvamira sei.
Chipanga mazano cheHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavinga vari parunare yemuJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nenyanzvi munyadzi zveupfumi vaCalvin Mudzingiri avanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa. Vamudzingiri vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kushanya. Tavabvunza kuti dambudziko remari rakamira sei semaonero avari kuzviita.
Pamusika watingati pano vanotengesa mari mumarodzi pakuradza mukaha kana kuti tingati gate rinoratidza kuti there is a misalignment in the chain kuti vanoratidza kuti bond note rakudzika richishaya simba nokuti kana une $100 unogona kupuwa 106 bond note asi kana ukaenda kunotenga mushopo zvinotenga zvakafanana asi ivo vari pamusika vanoti kanzi maus dollar ane yatingati high demand nenyaya yekuti vanhu vakawanda vanoda kuimporta vanenge vakabata mabond coins vari kubvuma kuti vatenge us dollar nemari yakati wandei kudarika ye1-to-1 saka izvozvo zvinotaridza kuti nokuenda kwenguva gepi rero richaramba richikura vanhu vanotengesa zvinhu mumashopu vachamanikidzwa kuti vatengese zvinhu nemapuraisi akasiyana saka naizvozvo zvinogona kukonzeresa kuti pave negrowth in inflation kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ko, zvii zvamuri kuonawo panze pemabhanga muZimbabwe?
Panze pamabhanga mitsetsa yeche iripo yakakura chaizvo ende zvinhu zvinopisa tsitsi zvinhu zvandogara kutaura kuti inguva zhinji iri kurasa nevanhu vaya vanenge vaifanira kunge vachishanda yavanopedza vakamirira vachitsvaka mari dzavo.
Asi tambonzwa gavhuna weRBZ vamangodya vachiti vanoda kuwedzeraiwo mari yemabond notes vari kutsvaga chimwe chikwereti kunze uko kubva kuAfri Exim Bank ingadarike mari inosvika iyo mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million. Zvingabatsira here kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari?
Tikatarisa pavakambotsvaka 200 miliyoni yakapfuura hazvina kupedza dambudziko kuona kwangu nemakura kana makiyo zvinogona kudzikira hazvo makiyo asi zvinogona kusapedza dambudziko nekuti kuona kwangu ndoravasa kuti vanoda mari yakati kurei kuti itenderere munyika yatingati money in circulation inogona kuva iri begging foreign currency kuti ive ine uremu hwakanaka. Saka naizvozvo ndoravasa kuti dai vange vakwanisa kuwana figa yakati kurei zvaigona kubatsira nyika asi palevo yavanotaura 200 miliyoni ndonazo kuti zvinogona kusachinja current situation iripo at the moment although zvinogona kuimprove hazvo hazvikwanisi kuzo kuti zvibatsire kuti zvipedze dambudziko racho.
Tichitarisa iro dambudziko remari ringakanganisa sei vanhu vanenge vachida kutangawo mabhizimisi muZimbabwe?
mari ndio huru chaizvo pakuti utange business nokuti mari ndio inoita kuti kuchinjira kwanoita magoods nemaservices zvive nyore. Saka kana mari isipo kana mari isinepo zvinoita kuti vatengi nenamuzvina business vaomezvo chaizvo nenyaya yekuti havagone kuti zvinhu zvavanenge vachitengesa zviwane zvibhadharwa ipapo uye vanhu vanotenga vazvitenge ipapo. Dambudziko guru ripo ndiro kuti masalaries kana kuti maincomes evanhu in general akadzikira zvisingaiti. Saka naizvo kana maincomes evanhu akadzikira zvinoreva izvo kuti vanhu vanokwanisa kutenda zvinhu zvinenge zvichigadzirwa vanogonana kunge vari vashomo. Zvobva zvaita kuti vanoita mabhizinesi avo vasakwanisa kutengesa zvakawanda zvinoita kuti mabhizinesi avo akure nekukasika. Naizvo zvinogona zvinoafekita muchidimbu growth yenyika yose nokuti mabhizinesi akanga asinga kuri zvokukasika zvinova kuti nenyikawo growth yayo inenge ichikura zvishomo zvinoita kuti nyika isare mashure dzokubudirira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vamachinda marongwe avanoti zvinhu munyaya dzechikafu zvinenge zvave nani. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinoona vanhu vachiri pakati pokunetseka zvavo mukuwana, asi tichitarisa mutengo unoratidza iwo kuti uri kudzika kubva panguva iyaiya yatavha iyi yekunyanya kushaishisa kubva pa$8.50 ndiya ndingati ndo mutengo webhagedhi re 20 liters riyariya rinowanzoshandiswa kupima chibage kana tichiti 20 kg dzechibage wadzika iwo kuenda pa$6.75. Ndo zvatiri kuona matiri kushanda tiri isu tichishanda nevanhu vemumaruwa. Asi kuti titi munhu wese ave nechechouviri hatingadaro, vamwe vanowanikawo vachishaya, asi tinoona gohwo rakora riri nani chaizvo kudarika gore rapera.
Ko tichitarisawo nyaya yezvipfuyo zvevanhu zvizhinjika zvanga zvambofa nekushaya mvura, zvamira sei?
Tingati zvimwe zvanga zvafa hazvo panguva iyo, asi kanenyaya dzokuti mukatarisa munyika mvura yakanaya kwese zvayo zvakanaka. Tingati yakanaya zvekutoti mvura yezvifuwo inowanikwa, asi chiri kunetsa ndechekuti chero zvifuwo hazvo zvichirarama kune kwakaita mafloods tingati sekugo kwesinotuku nekumberengwako, ndo kune dambudziko rekuti gohwo racho harina kuzobudawo zvakanaka. Asi zvifuwo kana zviripo zvakararama zvinorarama nekuti mvura iripo gore rino.
Tombotarisawo nyaya yemadiridziro kana tingati magadheni aya zviri kufambawo sei kuti vanhu vaone zvokudya?
Magadheni manakira zvakaita ndekuti nekunyaya dzekuti mvura yakanaisisa kudarikidza zvaiita makore apfuuraya, mvura yemagadheni inowanikwa iriko munzvimbo dzakawanda zvekutoti matinoshandira tiri kuona kuti vanhu vatotanga kushanda nemumagadheni avo. Saka zvinhu zvino zvinobatsira kuti mvura at least haina kuzoshayika. Zvinosiyana nemakore ekuti pakata El Nino apa maitoona kuti chero magadheni acho hapana pokutangira. Saka maenda kunana chimani mani uku unoona vanhu vachimiridzikana vachimanyawo magadheni avo nokuti mvura iri kuwanika. Chingangova chichinetsa ndechekuti iyo mari yekuti vakwanise manje kuchitanga kuita basi mumagadheni imomo ndo ingangova ichinetsa. Iyezvo nyaya dzatakaona dzinonyanya kunetsa inyaya yefiltration, tichiona kuti kazhinji kacho nenyaya dzekusaziva machengetero atinofanira kuita kuti mvura isaite ichizara mumadhamu kana mumawezi matotora mvura, ndo mimwe nyaya dzatiri kuedza kugadzirisa seekusfam tichibatsira varimi kuti vazive kuti vangachengetedze sei madhamu avo kuti asazare madhaka. Saka ndo pane nyaya ipapo dzodzongwa munati nyaya dzemadhaka nenyaya dzekuti mvura yakanaya yakanyanyisa. Kune kumwe kwaunoona kuti nyangwe mvura iriko inokumidza kuzopera nenyaya dzekuti mune yavanoti pachirungu siltation. Asi muchitarisa kunyaya kuchengetedzwa madhamu zvakanaka, mvura iriko, vanhu vari kukwanisa kuita magadheni avo.
Mukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vamachinda marongwe vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki anga ari patimu Zimbabwe imo muno muWashington, apo pange pane chikwata chevechidiki vakabva kuZimbabwe kumakwikwi First Global Robotics Challenge 2017 anga ari kuitirwa imo muno muWashington. Tinokuchingamidzai nemufaro, titaurewo kuti ndimi ani uyezve kuti zvamamakafambira mamakafambira chii.
Ini ndaitwa Tariro Sandra Muzovaka, ndibva Parare High School, Zimbabwe. Ndakauya kuno kuAmerica ndakamerera Zimbabwe pateam robotics. Takakompita against 163 countries, tikaita number 29. Kuya kwandakaita kunoko zvinhu zvakandibatsira zvikuru, because sometimes ndaimbochema because ndiri nherera, ndaimbochema pandaiona vamwe vana baba vana mai vachifarira vana vavo. But ndakazozviona ndega kuti kuva nherera yange isiri mhosva, but ndofanira kuti ndiriche magoals angu nyangwe ndiri nherera. Saka zvinhu zvakandikurudzira kuti ndiite robotics. Saka kuita robotics kwandakaita ndozvakandisvitsa pano pandiri nhasi. Kunoku ndadzidza kuti zvoni uri musikana haufani kuti ichi ndechevakomana ichi ndechevasikana. Unofanira kudzidza zvinhu zvese. Zvinhu zvese hapana zvinonzi izvi ndezvevasikana izvi ndezvevakomana. Munhu wese unofanira kuita zvinhu zvakafanana. And being an orphan doesn't stop you from reaching your goals.
Zvii zvaungadzidzisawo vamwe vasikana vechidiki vakateerera pari zvino?
Vasikana vari kuteerera pari zvino ndinoti zvoni musikanzwa ngatiregei. Zvevakomana zvimotombosiya mombotanga madzidza. Vakomana hambotiza, vakomana vazhinji munyika stereki. Saka motombosiyana nazvo and then moita zvechikoro. Ticha vangu veaccounts vagara vachindudza kuti zvoni musikana une hembe 3 chete dzaunofanira kupfeka. Hembe 3 dzaunofanira kupfeka. Ii school uniform yako, graduation gown ne wedding gown rako. Ukana wadarika 1 hembe ipapapa wozoti hausi musikana akakwana.
Tipewo nhoroondo yeupenyu hwako semusikana wechidiki.
Inini pana ndine mwedzi 5 baba vangu akafa nekuda kuti vangu vaine malaria, and then ndakusvitsa 6 years mama vangu vakashaya. So ndakatanga kugara nabamunini vangu kukura navo, and then vandazombonogara kumusha kwamutare, and then ndaa grade 7 pandaidzokera kuHarare nogara kuHarare. Ndobva ndaita grade 7 yangu, ndobva ndapasa grade 7 yangu. Izvi ndatanga form 1 yangu paHarare High School. Izvezvi zvindiri form 4 ndikunyora gore rino muna November.
Ukatarisa iwe zvauri kusangana nazvo muupenyu, ungati chii chakakupa kuti ushingirire kuti uzowanikwa iwe uri mumakwikwi iwaya erobotics?
Chakanyanya kundimotivata stereki muupenyu hwangu inye yekuti baba vangu akafa nemalaria after varovara for 1 week. Saka ndoda kuedzawo kuti ndikwanise kubatsira vamwe vana kuti vasatorerwo vabereki vavo sezvandakaitirwa inini.
Tinoona uri kugara paHarare High School Mumbare, unoona remangwana rako rakamira sei?
Inini chinhu 1 chandakadzidziswa uye nemamentors angu like Mrs. Mari vakanditi kugara mugeto hazvinabasa nekuti chii. Zvinyatso zvibuditsa pachena usatombonyare kuti unogara mugeto. Tine vamwe vasikana vane vanogara kumadhodho asi ndinototaura navo nyangwe inini ndichigara Mumbare. Saka zvinhu zvinongondikurudzira, and ndinoona ramangwana rangu rakajeka because I have passion izvandiri kuita uye zvandiri kuita zvacho ndinozvifarira. Saka ramangwana rangu rakajeka zvisingaiti.
Rutsigiro rwupi rwauri kutsvaga pari zvino?
Inini ndoda kubatsirwa nemari yeschool. Akusikuti zvoni vana bamunini vangu vandirugara navo havagoni kundibhadharira, asi ivo vanowo vana vavo ndichida kuvarerutsirawo uye ndoda kuita malessons kuchikoro. Sometimes ndomboputa nchivharwa nemats. Saka ndoda kuita malessons kuti ndikwanise kuita zvakanaka magrades angu. Vanokwanisa kukondakta Miss Mari ndogara pararai. Saka vanokwanisa kuudza Miss Mari, and then Miss Mari vanondiutaurira zvese.
Mhuri yababa mudiki yakakura sei?
Bamunini vangu vandogara navo vane vana 3. Umwe wekutanga first born anonzi Anesu iform 4. Wechitu anonzi Trish igrade 4 ane 8 years, and then wechitiri wacho anonzi Anotida ane 4 years.
Ungati wawana uchibatwa sei imo muno muAmerica pawashanya?
MuAmerica muno ndabatwa zvakanaka kunyanya nemadzimai auya kunozoti kurudzira isusu vechidiki vaya vatitambira zvakanaka. Ndonzwa kufara chaizvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Tariro Mazwaka kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
zvino gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevano Dr. Patson Dzamara avo vakawanikwa vaine mhosva yekubvutira mapurisa mboma pamwe nenguvani uye kutadzisa kufambiswa kwemitemo yatingati obstruction of justice. Vakatongerwa kugara mujeri kwegore rimwe chete kana kuti voshanda vachitsvaira nekuchenesa nzvimbo yeHarare Magistrates Court. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Dr. Dzamara.
Ndokutendai nenguva yamatipa yekuti titaurirane.
Dr. Dzamara, mazuva apera aya vana vakawenda veZimbabwe vakangozoshamisika vachinzwa kuti Dr. Dzamara wawanikwa vaine mhosva yekubira mupurisa tsvimbo yake uye kuvhiringidza mafambisirwo emutemo. Mungatiudza nhoroondo yakasvitsa panyaya iyoyi?
Mukatarisa muhistori yemutemo muno muZimbabwe, kuri kuti chero zvakaitika tomboti zvakaitika, kazhinji kacho kana kuti pese pazvakaitika zvinhu zvakada kudaro, vanhu vanongopiwa mutongo wekuti vabhadhara faini. Asi izvozvo takatongerwa mutongo wekuti tipine mujeri gore rimwe chete 12 months kana kuti toita community service 350 hours, zvinova idzo 2 months munhu achishanda kubva na8 kusvika na4. Zvinova zvinhu zvakatatyamadza vazhinji, zvinova zvinhu zvakatikatyamadza izvinhu isusu. Asi nekuzivawo kwedu kuti isusu haizinyaya yekuti tine mhosva yatakaita, asi inyaya yekuti tiri kumira tichiti hurumende yava mugabe iri kutadza basa. Tiri kumira tichiti hurumende yava mugabe kaidzose itaidza mara wavakatora. Tiri kumira tichiti hurumende yava mugabe kairege huori. Tiri kumira tichiti hurumende yava mugabe kairege utsinye kuvana veZimbabwe. Izvozvo ndo zvatakabatsirwa.
Saka muri kupikisa here mutongo wamakapiwa uyu kana kuti muchangoshanda maawa iwayo?
Takatanga kushanda ndakati ndakashanda mazuva angakwani kuita 8. Asi takakwanisa kunge tichiaplya kucourt kuti tinge tichimira community service nendaa yekuti takaapila kuhigh court. Takatutumwara kuhigh court tichiti mutongo uyu waiitwa nedare remagistrate hauna kuitwa zvakanaka. Saka nyaya yako high court. Saka takamirira kuti nyaya izotongwe kuhigh court. Isusu hatichaenderere mberi tichiita community service kuti nyaya yazotongwa kuhigh court kwacho.
Saka munotarisira kuti inonzi kwariini kudare repamusoro?
Nyaya iyi haizi agent, haina kupinda iri agent. Saka inotogona kutora mwedzi mizhinji kana makore chaiwo isati yanzwiwa kuhigh court. Asi tiri kungotifadzawo nekuti hatisi kuenderera mberi nei nekuita basa recommunity service ratakatemerwa, nekuti zvinhuwo zvazvakutotadzawo kana kushandawo mabasa edu nechiitawo zvimwe zvinhu zuva rega rega kubva na8 kusvika na4 tainge tichiita community service.
Asi muri kutarisira here kuzoramba muchienderera mberi nezvakaita kuti musvike pakusungwa izvi kuratidzira nezvimwe zvakadaro?
Gaintare ndichiti hanzi kana munhu wadenha mangwiro otokwinya akanga nyuma avechi avengarara. Saka ni nekunzwisisa ikoko nekuziva kwedu kuti takadenha mangwiro tinotokwinya. Hongu zvinhu zvinooma, hongu zvinhu zvinogona kuenda nepai sezvakange zvaitika patakakwava. Asi susu ticharamba tamira pachinhu chakanaka ndaa yekuti azvise zvakaitika muupenyu huno kuti tirambe takanyarara vamugabe nehurumende yavo vachimbunyikidza vana veZimbabwe. Azvise zvakaitika kuti isu tirambe takanyarara vamugabe vasina kutitaurira kuti taidza mara akaendesi. Azvise zvakaitika kuti isusu tirambe takanyarara vachiita huori, vachiita hutsinye. Isusu tinobvuma chero kufira kodzero dzedu. So isusu sechitiki tiri kuti nguvawo yakwana yekuti timire pamukaha, nguva yakwana yekuti isusu tirwirewo kodzero dzedu. Tinoramba tichiroera bhora mberi kusvika ragohwa, ende richagohwa chete rimweni ramazuva.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaDzamara nekuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda baba.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Patterson Dzamara muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga nekutipa chirongwa upenyu hwedu. Asi tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbonzwa mumhanzi weZim Dancehall kubva kuna Killer T mukomana wepambara apa.
Saro jarezi. Kana wakatongozvarwa neskiri rako iroro, chitongo famba neskiri rako. Kunyangwe unyifaisa mandiri yako iyayo, chitongo faisa neskiri rako. Nekuti Tagwakumba, isusu hadirare padeni, pavano famba neputi, isusu dino famba na Yesu. Tagangodaro, tagazwaro, tagangodaro, hadiregeri, kuita muwegetu. Tagangodaro, tagazwaro, tagangodaro, hadiregeri, kuita muwegetu. Vegeto rangu daira. Geto yuti dairai Achife chakasia Kwedi kwa tino siva Achinongo mira mira Achichito daisira Chakango daru Chakaswaro chakango daru Achirege Kwita unweke Chakango daru Chakaswaro chakango daru Achirege Kwita unweke Ziro vanguma kunyangwe tiri sapapeni pavano rara na six isusu tinorara na cheni pavano tagwa kumba isusu hadirare padeni pavano famba neputi isusu tinofamba na Yesu tagamodaro tagazvaro tagangodaro hatirege kuita Achinongo mira mira Achichito daisira Chakango daro Chakaswaro Chakango daro Achirege
Nako kambo Chakango daro kubva kuna Killer T kamusambo ke Zim Dancehall. Killer T ano kwenye magitare ari mumusha wevazhinji weMbare. Amawadiwa sezo, nguwa edu ya pera, regaiti mbotarisa misoro ina uzwa kare. Mutungamiri we bato rinopikisa re MDCT va Morgan Changirai, vanoti avana chivimbo ne sangano rikuita zvesarudzo re Zimbabwe Electoral Commission, sezo vachiti mune kupindira kwakanyanya kweve mauto. Mutengo wechibage unonzi wave kuderera kune dzimwe nzvimbo munyika nekuda kwegoho rakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com uye musakanganwawo kuenda paFacebook yedu yeVOA Shona. Anokuonekwa nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.